Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare Manera nhasi uri musi wechishanu kurume 18 2020. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tondi ndiri mu Washington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Sangano wafamba zvakanaka zvatanga tichiita ipapo panga pari pekuti macommittees epolars vange vachiparura zvavanga vakataurirana zvatanga tichizivikana nehurumende. Tichiite mukana wekuti mutungamiri wenyika vachitora zvinhu izvozvo zvekuendesa kuhurumende vozodzoka kwatiri vachitaura kuti chavari kufunga uye vanoda kuita sei.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanosangana nevamwe vavo vari muchikwata chePolitical Actors Dialogue.
Tenderera pari zvino nenyika yose tichimobhilaiza vanhu kuti vange vachizoramba neuriri proposed pari zvino riri kunzi Constitutional Amendment Bill No. 2 of 2019.
Sangano reCrisis Zimbabwe Coalition rinoti riri kukurudzira veruzhinji kuti vasatsigire kuvandudzwa kwebumbiro remutenyika uko kuri kuda kuitwa nehurumende. FC Platinum neHighlanders dzokweshana mangwana mumukombe weCastle Challenge Cup. Iyi ndiyo mimwe yemiswa inhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasangana nhasi nevamwe vavo vari muchikwata chePolitical Actors Dialogue kana kuti Pollard. VaMnangagwa vaudzwa zvabva kumakomiti matanhatu anoshanda ari pasi pePollard. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumutauriro waMnangagwa vaGeorge Charamba kuti tinzwe pamire vaMnangagwa pane zvabuda mumusangano wanhasi. Asi tabata sachigaro wekomiti yezvemitemo uye vari mutungamiri weNational Constitutional Assembly Professor Lovemore Maduku kuti tinzwe zvaitika.
Sangano wafamba zvakanaka zvatanga tichiita ipapo panga pari pekuti macommittees epolars vange vachiparura zvavanga vakataurirana zvatanga tichizivikana nehurumende. Tichiite mukana wekuti mutungamiri wenyika vachitora zvinhu izvozvo zvekuendesa kuhurumende vozodzoka kwatiri vachitaura kuti chii chavari kufunga uye vanoda kuita sei. Saka ndozvatanga tichiita isu komiti yedu yaitarisa zveconstitutional amendment yakaiswa nehurumende. Tapira nyaya yedu yekuti tiri kufunga kuti panguva ino ingavabvise bhiriro rimbomira kuenda mberi muparliament kuitira kuti vamwe vanhu vese vemuZimbabwe vanosanganisira uye vari kupollard vaunzewo pfungwa yezvinhu zvavanoda kuti zvichinjwe mubumbiro remutemo zvichienderana neelection ichaitwa muna 2023.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatambira sei zvinyunyuto zvamasvitsa izvi?
Ivo vataura kuzvakanaka kuti ndazvinzwa ndaakuendawo nazvo kuhurumende asi zvimwe zvacho vanga vachitotambira kuti zvine musoro. Chavatina kukwanisa kupindura ipapo changa chiri chekuti vanoti hurumende yavo ichapa anza yekuti kunyaya yekuti amendment bill reconstitution rimbomiswa kuitira kuti vanhu vese vauyewo nepfungwa dzavo. Izvozvo havana kukwanisa kupa mhinduro yakasimba vati vari kumirira kuzodzoka. Tichasangana navo kuti vhiki rinouya.
Kune vamwe vanoti vaMnangagwa vanotevedzera zvinodiwa nebato ravo reZANPF. Nekudaro zvose zvamuri kuita izvi muri kuedza kuteya nzou neriva. Munoti kudii nazvo?
Hasiwo maonero atiri kuita isu. Kudai taiteya zvanerinzou neriva asi atanga dai tingori kupolati. Tiri kufunga kuti zvinokwanisa kushanda. Tichaona ndokutotangisa kwataita kuti tinyatsoona kuti hurumende yavo iyi inoita zvimwe zvinhu here zviri kubva kuvanhu. Saka toda kumbomirira kuti ndo vachaita sei. Nyaya takabudisa pachena yekuti aiwa hatisi kuona kuti bumbiro remutemo ringachinjwa nemachinjiro avanoda kuriita iroro vasina kutora pfungwa dzevanhu. Munhu wese ari kuziva nezvatakataura saka tichaona kuti vachatichii kana zvisina kuitikawo zvacho vanhu vanenge vaine vachitaura chokwadi kuti kupedza nguva asi izvezvizvi hatingatipa tapedza nguva kusvika tazoona zvinoitika
ndezvipi chaizvo zvamusiri kufara nazvo imi sekomiti yenyu panyaya yekuvandudzwa kuri kuda kuitwa bumbiro remutemo
tine zvinhu zviviri chekutanga ndechekuti tinotorambirana nenyaya yekungoti bumbiro remutemo ringochiitwa nekuti zviri kufungwa nezanupf kana nehurumende kuzvo hatiwirirani nazvo tinofunga kuti bumbiro remutemo rinofanira kuchinjwa kana paita kuwirirana kwevanhu vakawanda vanopfuura hurumende iripo kana vanopfuurana nepolitical party iri kutonga saka izvozvo tiri kusawira nazvo chechipiri hatisi kuwirana nezvitori kuda kuchinjwa zvacho tine pfungwa dzakasiyana pari zvepazvinhu zvazviri zvekutanga zvimwe zvamunoona ipapo ndezvekuti varikuda kuchinja nyaya yekuti makore vavatongi vemhosva majaji ngaabve pa70 years aende pa75 years and kuti vasvike pa75 years purezidendi anenge achingoti gore negore iwo uri fiti here uri and so zvese zvakashata izvozvo nezvekuti kana purezidendi vakanzi vafa kana varesaina pati yapurezidendi inongoti papurezidendi unenge avazopedzisa temu yavo hatisi kuwirana nezvinhu zvakadaro zvakatowanda izvinhu zvekuti tida 50-50 kuti madzimai hafu mamwe madzimai varume hafu kana muri mupalamendi zvinonzi gender equality ivo havasi tongoti aiwa tongopa madzimai chete ma60 out of 270 hatisi kuwirana nezvinhu zvese zvakawanda izvi
munoona here hurumende iine chido chekugadzirisa zvamuri kunyunyunda nazvo izvi
isu tiri kudawo kuti hurumende iteerere asi hatingatrasti kuti hurumende yezanupf ingatora zvese tiringoda kuti vanhu vazive kuti tiri mukati meinonzi dhemokrasi munhu wese akwanise kutaura zvaanofunga kana vazorambisisa vanenge varambisisa asi hatingaregedzi kutaura zvatinoona zvinoshanda nekuti zvingangoramba nekuti tenge tangogara kumba katinongoti zii nekuti zvichangoramba haisiwo pfungwa yatinayo yekupoland pfungwa yatinayo yekupoland ndeyekuti ngatirambe richitaura rimwe zuva remazuva richazobudirira
tiri kuona kuti mupoland umu hamuna bato remdc rinotungamirwa navanelson chamisa pane zvamuri kuitawo here senhengo dzepoland kuona kuti bato iri rapinda munhaurirano idzi
isusu hapana chatiri kukwanisa kuita chekuti chingasiyana nekuti tiri kutaura kuti kupoland uku kwakanaka kuti ngonotaurirana bato iroro rakabuda pachena richiti aiwa poland hapana zviripo kuwesta nguva vachiri kumboshanda nyaya yekuti sarudzo ya2018 haina kutwa nemazvo izvozvo vava kutaura izvozvezvo saka isusu tiri kusawirana nepfungwa yekuti tomirira kuti tigadzirise dambudziko iroro re2018 nekuti tichitodaro nguva iri kufamba manje manje tinenge taane imwe sarudzo saka tinonyatsoziva kuti ivo vemdc alliance havambotive mekedzi vanotofunga kuti mapartis ari kupoland haana zviripo nekuti akawana mavhosi mashoma pfungwa idzi vari kudzibudisa pachena dzinonyorwa musocial media dzinotaurwa mupress conference hakuna munhu asingazivi kuti ndiyo pfungwa yavo iyeyo
sachigaro vekomiti inoona nezvemutemo mupolitical actors dialogue uye vari mutungamiri wenational constitutional assembly professor Lovemore Maduku vachitaura vari parunhare vari muHarare tichiri panyaya yekuvandudzwa kwebumbiro remutemo yenyika sangano recrisis in zimbabwe coalition rinoti riri kukurudzira veruzhinji kuti vasatsigire kuvandudzwa kwebhiri reconstitutional amendment bill number 2 jonga kandemiri westudio 7 abata mutauriri wecrisis in zimbabwe coalition vamarvelous kumaro kuti tinzwe zviri kuitwa nesangano ravo
tiri kutenderera pari zvino nenyika yose tichimobhilaiza vanhu kuti vange vachizoramba bill riri proposed pari zvino riri kunzi constitutional amendment bill number 2 of 2019
zvikonzero zvipi zviri kuita kuti munge muchiramba kuwandudzwa kwebhiri irori
tine zvikonzero zvakawanda zviri kuita kuti tinge tichiramba bill iri chekutanga inyaya yekuti tiri kutarisa kuti constitution iripo izvozvi yemuna 2013 yava nemakore anokwana kuita 7 iripo asi haisati yaimplimendwa zvizere saka zvaisati yaimplimendwa zvizere kudaro hatiemi paine justification iripo yekuti tiamende constitution nekuti tiri kuti ko taona sei kuti iyi iripo yakaipa iyo isati yaimplimendwa zvizere saka tiri kuti dai tambotanga taiimplimenda zvizere tisati tatanga kuisa zvigamba ndechekutanga chechipiri tiri kuona kuti constitution iyoyi ya2013 iyi yakavhoterwa nevanhu vaiita ivo 94.49% pareferendum vakati vari kuida saka zvinoratidza kuti constitution iyi yakabva kuzvido ine inoratidzawo zvishumiro zveruzhinji rwevanhu vemuZimbabwe. Chotingawo zvakare pane chimwe chikonzero, tinoona kuti constitution iyi inoti kana president achinge atadza kupedza temu yake of office, vice president anofanirwa kuita take over mushure mekunge president vabva. Saka izvi zvinoreva kuti bato rinenge riina president ndee rinenge rasara chete richikwanisa kuti ringe richiisa anenge achizotsiva president. Zvisinei nekuti munhu uyu ari popular here, anodiwa nevanhu here, kana kuti akasarudzwa nevanhu. Saka tinofara kuti constitution iripo iyi yende ichitaura kuti kubva 2023 president nemavice president vaizokwanisa kunge vachisarudzwa nevanhu. Asi bhiri iri riri kuda kubvisa zvese izvi zvekuti president nemavice ake anga achisarudzwa nevanhu, kureva kuti vanhu vanenge vasina kodzero dzekuti vasarudze vamiriri vavo, zvikuru sei president nemavice president ake, mumwe wacho anozokwanisa kuzenge achitsiva president kana vatere vabva pachigaro.
Saka veruzhinji vari kutambira sei kurudziro yenyu?
Veruzhinji tinoona vava kunzwisisa zvinhu zvese izvi, nokuti tekenge taita dambudziko pakuti mukugadzirwa kwakaitwa bhasikiti iri, vakarigadzira vakaita zvine ungwaru nokuti vakaona kuti bhasikiti iri rakanga rakazara mazai akaora. Saka vakabva vaisa pamusoro mazai akanaka ekuda kukwezva vanhu kuti vange vachidhivhaidwa vachifara.
Mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaMavelous Khumalo vachitaura vari parunare vari muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Mapurisa emuHarare nhasi ashevedza mutevedzeri womunyori mukuru wesangano revarairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, kana kuti ATUZ, vamunyaradzi Masiwa. VaMasiwa vaperekedzwa kumapurisa negweta ravo vaObey Shava vesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights. VaMasiwa vanonzi vasvikobvunzurudzwa nezvenyaya yavakaendesa mapurisa kudare vachiapomera mhosva yekuvagarisa mutirongo vasina mhosva yavakazopomerwa. VaMasiwa vakasungwa gore rapera muna Nyamavhuvhu vakagara muusungwa kwemazuva 23. Studio 7 yakundikana kunzwa divi remapurisa panyaya iyi, asi mutungamiri weATUZ vaObed Masaraure vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti vanofunga kuti zviri kuitwa nemapurisa izvi kushungurudza nhengo dzavo chete.
Asvika vaMasiwa negweta ravo, mapurisa aradza kukatyamara vachibvunza kuti komawiri negweta tachida kuti muya muka tine nyaya dzataida kubvunza iyi. Asi pazodanwa vakuru vavo pazosvika pakutaurwa nyaya yekuti mapurisa aroda kunzwisisa nyaya yekuti vaMasiwa vane lawsuit yavari kuita kuti iri kufamba sei. Zvinove zvitsva kuti kana uchiitira lawsuit against the police inokudana ikoko kuti vakubvunza kuti yakamira sei. Lawsuit iri kuitwa navaMasiwa ndeyekuti vakagariswa muHarare remand prison for 23 days vachipomerwa mhosva yekuti inga vanga vari mumwe wevanhu vaiita mhirizhonga muna August musi 16 August mugore ra2019. Asi vakazosvika pakuzoreleswa pasina kuitwa prosecution sezvo panga pasina kana umboo kana pekutangira nyaya yestate. Saka ndozvaakudzi nemapurisa ndozvati arichikudanirai kuti tinzwisise. Zvinove zvinhu zvisingasiitike kuti munhu anodanwa nevanhu vavapomera mhosva kuti uchivasuwa vokudana kuti tavanzwisisa nyaya yako zvisiri pamutemo kuti uri kuindafiya nemunhu ane nyaya yarwisa kumatare. Saka tiri kutoona kuti mapurisa anga akushaya pekubata vazongonhongoredza tsono. Asi ndafara kuti vaMasiwa pataura navo vati nyaya iyi haisi kuzodzoka kumashure, vachaenderera mberi vachisuwa mapurisa nekuvashukurudza kwavakaita.
Vane magwaro avanyoreswa here ivo vaMasiwa? Hatingati kana mastatement.
havana magwaro avanyoreswa nenyaya kuti zvazviitwa nepolisi hazvisi pamutemo kuinterfere nemunhu mune mumhangari ari kuedza kudomhangarira mapurisa emuzimbabwe kuti akamushungurudza akamugarisa muchirongo kwemazuva 23 zvinove zvinhu zviri pamutemo kuti angaendawo kumatare achitsvaga kuti matare amugadzirisirawo nyaya yakawa nechaangawanewo pakukombanzation saka havatotendegwe saka vanga vasingakwanisi kumunyoresa chinhu vangoshamisika kuti adoya nemagweta zviri kudoshungurudzawo magweta ava masiwa vanga vachifanda mufamba navo kuti mapurisa akuita hunhu hwakafumuka kudai hwekuti vanoenda kunodana munhu avamhangarira kumatare sei vachiinterfere nenhaurirano dzinenge dzichifanirwa kuitwa kumatare hapana chavakwanisa kuvanyoresa asi magweta ari kuratidza kushushikana nenyaya kuratidza kuti pamwe judiciary yedu yaakutoramba ichitokompromiswa nenyaya yestate isiri kuda kutora basa rayo serious
takanzwawo kuti mahofisi enyu akambopazwa mazuva adarika mapurisa ari kuongorora nyaya iyi matimanzwa here kubva kumapurisa
hongu mahofisi edu akapazwa tikazivisa mapurisa nyaya iyi kwavari mbavha dzakatopinda dzakasiya zvimwe zvose dzikatora mafaira nemamwe mapepa anga ari kumahofisi kwedu tikamira kushandisa mahofisi aya kwenguva refu tikarega kushambadza nyaya iyi tataura nemapurisa kuti vatsvagurudze kuti tione kuti chii chakaitika dambudziko ratinaro nanhasi hatina chatati tawana kunzwa kwavari kuti vawana chii vaakutoita sevanoda kutodisturba kushanda kwedu vachigara vari pamahofisi vachiita setsvagurudzo yavanoita asi vasina malidza vari kuwana saka tangozotiwo kubva muzvana 16 kutanga mupemvuro hatishadi hedu mapurisa kuti atibatsire taakungoshandira tongosiya sechikamu chakapfuura chakati hazi kushayirwa solution
avo vanga vari mutungamiri waatuz vaobey vaobed masaraure vachitaura vari parunhare vari kuhwedza najonga kandemiri westudio 7 Direct from Washington, the voice of America, VOA. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutauriri wasachigaro weAfrican Union vaMusa Faki Mahamat varamba mashoko ari kupomera mhosva sachigaro wavo yekuita zveuori. Gwaro raburitswa nevamwe vashandi veAfrican Union riri kupomera mukuru wavo nyaya dzekuita uori panyaya dzekupinzwa mabasa kuri kuitwa vanhu musangano iri. Kenya yawana nhasi munhu ane coronavirus. Bazi rezveutano muKenya razivisa nhasi kuti pane chizvarwa chekuKenya icho chabva kuAmerica ndokupfuura nemuLondon chawanikwa chiine coronavirus asi munhu uyu anonzi haasi panjodzi yeurwere. Apo chirwere checoronavirus chiri kuramba chichitekesera pasi rose, MDC inoti veruzhinji munyika vari kushushikana zvikuru nekusabuda pachena kwainoti kuri kuitwa nehurumende pamusoro pegadziriro yayo pakurwisa chirwere ichi. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Vachipa maonero avo, mugwaro riri padande mutande rebato reMDC inotungamirwa naNelson Chamisa, munyore wezveutano mubato iri, Dr. Henry Madzorera, vanoti kutekeshera kwechirwere checoronavirus pasi rose kuri kuitika panguva iyo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzezveutano munyika. Dr. Madzorera, avo vakambove gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa, vanoti hurumende ine nhoroondo yekusabuda pachena pose panoitika matambudziko makuru munyika. Vanotiwo kunyange hazvo madhokotera navana mukoti vave kudzidziswa zvizere pamusoro pechirwere ichi, izvi zvakanonoka kuitwa uye vane chikonzero chekutyira kuti hurumende haisi kubata nyaya iyi zvakanaka.
Isi tinofunga kuti hurumende inofanira kubuda pachena ichitidzidzisa zvese kuti tava papi, tava nemakesesi mangani. Nokuti pakaramba pachiita runyere kupe mumanewspaper nemune zvimwe social media yekuti panwa makesis auya munyika asingazivikanwi, hurumende isingabudi pachena ichitiudzawo kuti gadzirire, zvakashata. Zvinoita kunge vane chimwe chokuita neutachiona ihwohwo, isu tichiziva kuti kwete, zvinhu zvangoitika zviri pasi rose. Vanofanira kudzidzisa isu vagari vemuZimbabwe, vanofanira kutipa maguidelines okuti toshanda sei neutachiona uhwu wakamirira kuya muZimbabwe nekuti tozva kuti uchauya inguva chete.
Dr. Madzorera audzawo Studio 7 kuti nekuda kwekuve pedyo nemuganhu weZimbabwe neSouth Africa, guta reBulawayo rinogona kuwirwa nedambudziko recoronavirus sezvo chirwere ichi chavewo muSouth Africa.
Bulawayo iri pedyo zvikuru neSouth Africa, vari panjodzi nekuti tozva kuti South Africa kwane macases. Asi zvakare kudzivirira inyaya yekuti gare takavhura maziso tiise vasevenzi vakakwana kuborder yedu yekubai bridge tichiwedzera pano mamaborder ese atakaisa vasevenzi vedu.
Nyanzvi mune zvekurapa uye vakambovewo mutevedzeri wegurukota rezveutano vaEdwin Mguti vati hazvishamisi kuti pane kushushikana pamusoro pechirwere checoronavirus sezvo chiri chirwere chitsva change chisati chazivikanwa nezvacho pasi rose. Vati matanho ari kutorwa nehurumende ari mugwara uye hurumende haingatadze kutaura chokwadi pamusoro pechirwere ichi.
Matanho ari kutorwa nehurumende yeZimbabwe matanho akanaka, vari kukurudzira nzira dzokudzivirira dzandataura idzi, uyewo pane kuongororwa kuri kuita vanhu vese vari kupinda munyika kumabhodha kumaairport. Handifungi kuti hurumende ingava nechikonzero chokuvanza kana kuviga kana kupa vanhu tsananguro kana information isina kukwana maererano nezvairi kuita pamaererano nechirwere ichi.
Vachitaura nevatapi venhau muBulawayo nezuro kurukota rezveutano vaObadhaya Moyo vakati vanoshushikana zvikuru nekuti kune vamwe vanhu vari kuita sezvinonzi vanoshuvira kuti munyika muve necoronavirus vachitaura zvisiri izvo. Vakati veruzhinji havafanirwe kuvhunduka nekuti hurumende iri kuita zvose zvakafanira mukudzivirira chirwere ichi kuti chisapinde munyika. Munyori webazi rezveutano Dr. Agnes Mahomva vakatsinhira mashoko aya vachiti veruzhinji havafanirwe kutarisa kuhurumende chete asi kuti basa remunhu wese kuchengetedza utsanana senzira yekudzivirira chirwere ichi. Kusvika pari zvino Zimbabwe haisati yave nemunhu ati abatwa necoronavirus iyo yauraya vanhu vanodarika zviuru zvina nemazana manomwe pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Let's talk ngati kurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Chatino kupakurirai musi wechipiri china nechishanu nasi tanga tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyika.
Mutovana navahove vari kumberengwa. Kumberengwa kuri nani? Ini zvangu ndingada kutaura pamusoro pecoronavirus. Daiwo hurumende yatopema mari yakatowanda chaizvo kunyika dzakapfuma kuti vagare vane mari inoita kuti vagadzirire nyaya yecoronavirus tingapera. Kumberengwa kuri nani zvako, tinongodonha tichimukawo. Ini ndingakumitirai kozvino muzvipatara kune kumakirinika handisati ndambosangana nazvo zvino zvekuti vanhu vari ku kuwanje chenjedzo yechirwere chaanisa ndambosangana nazvo zvinonge zvoona mumadati mutande imomo.
Sadai maiwana mukana wokutaura nehurumende maiti chii?
Ndaiti vatoinda kudzinyepinuro vachiparidzira nezvenyaya yecoronavirus zvingaitwa nakuedza kudzivirira chirwere ichi nezvingaitwa kana chichinge chapinda mupani.
Naboti ndikwa DC ndoda rubatsiro chaidzo kuti hurumende yedu haina kuenda kunoti zvi South Africa yaatakwa necoronavirus apa vanhu vachizarinda kundohodha kuSouth Africa nezvarinda kundohodha kusaruka chirwere chaiyo topinda munomu. Saka hamenoti pamabhodha pangagadzirawo seti pamabhodha pane zvino kuno kwaDC kwaMutare hapangatambotanzo panyaya yecoronavirus pagadziriro yachona iyo.
Nautaurana kanzira nyapokoto kwaisiruti tambudziko rataita kuno kunderekuti isiso awenesi hatisi kukwanisa kuti tinge tichiita inhau yekuti mapurisa anenge achitibhukaika. Saka unokwanisa kutaura sei manje nemaresident esi pese unobhuka pamwe unobvumirwa pamwe haubvumirwi. Saka zvinhu zvacho izvozvo zvichatoita kuti tambudziko iroro kana razotibata manje awenesi inenge iri shoma. Vanoita nezveutano vanofamba mumaraini wayawaya vachiita sei sei vakaedzerwawo tika vanhu vamaengio anokwanisa kuti vanhu vatrenwe voenda mumaraini vachiitawo madoo to doo aya vachidzidzisa vanhu. Tobva ipapo tozotiwo isusu patinoitawo mafeedback meeting paipa bcause ndo patinenge tichitinyatsotenderwa ipapo wadhi rinenge rakakora kuti uinterapti nevanhu wese vari muwadhi but ivo vakabatawo nekoko
isuzo patina zvetwa mafeedback meetings vaya tochibatsirana nawo kuti ayo mukaona munhu adai so ndai naye kuchipatara.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Zvikwata zveFC Platinum neHighlanders zviri kupinda munhandare mangwana mumakundano enhabvu emwaka uno. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Zvekwata izvi zviri kusangana mumutambo weCastle Challenge Cup panguva iyo. Zvikwata zvemuHarare zvisina nhandare dzekutambira mwaka uno. Uyezve pasingazivikanwe kuti mitambo yegore rino ichatanga rini. Asi veDelta Beverages vaburitsa mari yekuti mutambo weCastle Challenge Cup uenderere mberi. Vachatora mukombe uyu vachiwana mari inoita iyo zvuru mazana mana zvemadhora emuZimbabwe. Vacharohwa vachipiwa mazana maviri nemakumi mashanu ezvuru zvemadhora. Maziso ese mumutambo wePlatinum neHighlanders achange ari pamurairidzi weFC Platinum Hendrik Piet de Jong, uyo akasiya bhosvo achienda kumapiwa Platinum Boys gore rapera. De Jong ndiye akabatsira Highlanders kutora mukombe wechibuku Super Cup kuti ipinde mumutambo uyu. Izvo munyori wezvemutambo wenhabvu Tedious Manyepo ari De Jong anogona kusiya chikwata chebhosvo chisina mufaro.
Kana tichitarisa kuti coach aimbokocha Highlanders Hendrikus De Jong ava kukocha FC Platinum, nokuti akanga akwanisa kusimudzira chikwata cheHighlanders chikatokwanisa kurova FC Platinum pacup yechibuku. Ava kuFC Platinum zvekuti anogona kunge achinyatsonzwisisa kana kuziva zvinhu zvese zvinokwanisa kunge zvichiwa kuHighlanders.
Mutambo uyu wauya zvekare panguva iyo zvikwata zvichangobva mubishi rekutenga vatambi vata, nekuti iyi ndiyo nguva yekugona kunenge kudada nebhosvo kuratidza zvavakapakata mwaka uno. FC Platinum yakatenga vatambi vakawandisa kusanganisira Ralph Kaondera kubva kuTriangle, uyo akapedza ari pachinhano chechipiri pamukombe we-2019 Castle Soccer Star of the Year. Bhosvo haina kutenga vatambi vakanyanya, asi mumitambo yekuedzana masimba yavanga vachitamba zviri kuratidza kuti mukokeli Dube, Michael Katsvairo naPrince Dube vajairana. Zvakamira zvakadai, mutsigiri webhosvo muzvare muchaneta Shayani wako vanoti mukombe ndewavo.
Haisati tambotenga players akawanda, totogutsikana naye nevari ipapo, tototemba nawo ende yakatosimba timu iyoyi, tikona tichitora mukombe.
Asi Manyepo anoti semaonero ake FC Platinum iri kutora mukombe sezvo yanga iri pamwe chete kutamba mucup Champions League apo bhosvo yaive iri pazororo.
Mutambo uyu tinoona kuti uchange wakatiumi, asi unofunga kuti FC Platinum ichakwanisa kubudirira.
Kuvateveri vezvikwata zviviri izvi, vazhinji vavo vamirira kuona kunoenda chimbo nedohwe mangwana, apo Highlanders neFC Platinum dzichakweshana muBaba Field Stadium. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa dambudziko rechirwere checoronavirus icho chavhiringa pasi rose. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasangana nhasi nevamwe vavo muchikwata chePolitical Actors Dialogue. Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rinoti riri kukurudzira veruzhinji kuti vasatsigire kuvandudzwa kwebumbiro remitemo yenyika kuri kuda kuitwa nehurumende. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare Manheru. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Anokuonekai nemufaro, ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC.
soku isika